vamwe varikutobva kune mamwe matunhu varikutouya kuzoriwana kwedu ende vanhu vari kugamuchira zvikuru kubayiwa. Toda kutenda futi vedf masoja akatumirwa masoja akauya achitibatsiridza kubaya nhomba. Tinoda kuzvitenda izvozvo uyezve we are very excited kuti our team vana mukoti vedu nana chiremba vedu vari kushanda zvakaomarara, nyangwe zvakaoma kuti vanenge vachiita sekuti zvimwe zvokushandisa zvinenge zvakatishomeka, asi vari kushanda zvakaomarara. Toda kuzvitenda izvozvo, varambe vane mwoyo iwoyo, mwoyo wenyika.
Vanhu vari kubayirwa papi nhomba kudunhu kwenyu?
Vanhu vari kubayirwa pakliniki panajiwa ndopari kubayirwa ipapo, asiwo vamwe vanenge vachienda kuna Namutawata hospital uyezve makliniki ese ari muump ari kubayirwa. Asi vedu imomo tiri kubayirwa panajiwa. Vanokwanisa vanenge vari kudhuze nekumarembera vanoenda kumarembera.
Taizwa vamwe vachichema ipo panhakiwa kuti unosvika ipapo woudzwa kunzi hapana nhomba yekutanga, pane nhomba yechipiri chete, kana kuti nhomba yechipiri yaunofananga wava kubayirwa enza haipo, pane nhomba imwe chete. Dambudziko iroro rakagadziriswa here?
Zvaiko zvino ezistic kunoitwa nefirst dose nesecond dose yacho zviriko.
Kouya nyaya yekuungana, Kansela Marowa, vazhinji vari kubata COVID-19 vari kuiwanira mukuungana munzvimbo dzakaita sendufu nezvimwe zvakadaro. Kumaruwa kwenyu wemi muri kuubata sei dambudziko iroro?
I'm very, very excited kuti vanhu vedu havachanyanya kuudzirwa sezvecovid, because tine makazhualitizo, tine vanhu vakatisiya vavanotoziva kuti uyu akaurayiwa necovid. Saka vanhu vedu mudzinhamo vakungouyawo zvekwaduku vachipfuura, kuchingosara varume vanenge vachichera kumakuva kuya, asi vakapfeka mamaski avo. Izvozvo is a very interesting development yekuti vanhu vedu vakuziva kuti chirwere chiriko ende chiri kuuraya. Saka vakuzvidzivirira, vakuzivawo masocial distance, zvekuti panhamo pega pega paunganwa pese panofanira kunge paine pekugeza maoko nemvura inoerera.
Tiri kunzwawo kuti muri kuvaka makiriniki muwadhi menyu, mungatiudza kuti zvakamira sei?
Ichokwadi, tiri kuvaka makiriniki mana. Tiri kuvaka kwaMutize, tiri kuvaka kumaema, tiri kuvaka kwaZanga, tiri kuvaka kwaKaseke, uyezve tiri kuvaka house panhakiwa yestaff house. Tinoda kutenda necommunity wemuwach14 vari kubatsirana nesu, tichipendawo zvakare macorporates nemaindividuals nevamwewo vanongoona vanongozwawo kuda kuri kuvakwa zvipatara, vanhu vanozwa kuda kusapota.